Amaitariro muzambiringa avo vane makore makumana nemaviri ekuberekwa vanoti nekuda kwokudhura kunoita kuongororwa gomarara remazamu vanogaromirira mwedzi wagumi guru kuti vaongororwe sezvo mamwe masangano akadai seCancer Association of Zimbabwe achideredza mari dzinobhadharwa.
Inini zvekuongororwa mazamu ndakatozviitawo muna Oktobha munomu nekuti ndipo pandinenge ndichikwanisawo. Imwe nguva yose iyo zvinenge zvichindidhurira, saka ndee ndisingakwanisi kutomiriraiwowo mwedziwo pazvinenge zvakuita dhora zvachipa, ndo patinotowanawo mukana. Tinotozvitenda izvozvo nekuti madzimai mazhinji tinoona kuti ndo patinotowanawo mukana wekutestiwawo kenza yemumazamu iyoyi.
Izvi zvatsigirwawo namai Ruvarashe Churu avo vanoti vakatoongororwa mazamu nedhora rimwe chete. Amai Churu vanoti nekuda kwokuti vanoziva kuti kana munhu wave nemakore anodarika makumi mana, mukana wokubatira chirwere ichi wakakura, vakaona zvakakodzera kuti vaongororwe gomarara remazamu.
Ini ndakadzidza kuti kana wangova nemakore makumi mana, mukana wekuita breast cancer unenge wakura. Saka ndakaenda kukazi kunoongororwa kenza yemazamu nekuti kwanga kwakuita dhora.
Kuti munhu aongororwe mazamu, kazhinji kuCancer Association of Zimbabwe vanenge vachida madhora mashanu, asi muripo uyu unoita uchikwira kuzvipatara zvakazvimirira kubva pamadhora gumi zvichikwira. Mutauriri weCancer Association of Zimbabwe Valove Moh Makurirofa vanoti senzira yekupemberera mwedzi unocherechedzwa chirwere chegomarara remazamu, vaderedza muripo kusvika padhora rimwe chete.
Mumwedzi uno sebazi reCancer Association of Zimbabwe tinoongorora gomarara remazamu kuvanhu kuti vakasununguka vanouya paCancer Association of Zimbabwe vachiongororwa. Muripo wacho unenge wakaderedzwa zvakanyanya kusvika pa$1 pamunhu. Saka tinokurudzira kuti vanhu vauye nouwandu hwavo.
Vamakurirofa vanoti zvakakosha zvikuru kuti vanhu vaongororwe mazamu pasati pava nezviratidzo zvegomarara iri, vachiti kuongororwa nekurapwa gomarara remazamu radzika midzi zvinodhura zvakanyanya.
Zvakanakira kuongorora gomarara iri risati ravapo, kana kuti yatinoti breast self examination kana kuti clinical breast examination, kuongorora risati ravapo kuitira kuti kana richinge ravapo rikasire kubatwa. Izvo zvinobatsira kuti rirapike nyore, uye zvinobatsirawo kuti rirapike zvinenge zvisine muripo uri nani pane gomarara rinomirirwa kunzi ritange raita, robva rapararira nemazamu ese, robva rapararira zvino muviri wese. Izvo zvinobva zvaita kuti kurapwa kwaro kuve kunonetsa.
Vamakurirofa vari kuyambirawo vanhurume kuti vatore mukana womwedzi wagumi guru kuongororwawo mazamu, vachiti gomarara iri rinobata vanhukadzi nevanhurume. Mwedzi wagumi guru ndiwo unocherechedzwa chirwere chegomarara remazamu gore negore. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.